Greenfield varimi na chibagi medonjere vagari vekuchisumbanje pasi zvekuti kutaura kuno vane hurongwa hwekurimira rakawandisa asi vanga varimira 5 hectares zvazotadza kuramba zvichienderera mberi nekuti varimi vazhinji vazosimudza musoro vachichinesana nekambani kuti maakurimira sei zvinhu zvedu nguva yekurima yapfuura uye yanguva yekukohwa
vaita izvi ndiani
kambani yegreenfield vachishandisa matractor avo tingati pari zvino gore rino mvura yanga iri kunaya zvakanaka saka varimi vatomusara nemavhiki maviri ekukohwa ndopazvaitika zvekuti zvinhu zviri kushungurudza vagari kuti seiko zvaitika nekuti zvinoratidza kuti ukama hwagara huripo pakati pegreenfield nevagari hauna kumira zvakanaka nekuti hapana kutaurirana hapana kunzwisana saka mibvunzo mikuru ndeyekuti seiko zvaitika munguva yekukohwa yakukwana zvinoratidzapatiri hutsinye
ndo zvatoda kuziva chii chaitika apa
hatingangoti pane makakatana agara angoripo atove nemakore anoraudzira 8-9 kana tingangoti atasvika decade yekuti pane muganhu iri kunoita kuti miganhu yevagari negreenfield inoperera papi uye ukama hwegreenfield nevagari panyaya dzeminda huri kufamba sei saka zvaitika izvi ndechimwe chezvinhu zviri kuratidza kuti kunzwisana nekutaurirana hakusi kufamba zvakanaka
chibage nedonje zvese zvarimirwa kure
zvarimirwa pasi kutorima nematractor vachiri zvipfutsira pasi zvekuti ivo varidzi veminda idzi kunyange vamhanya mhanya kuda kunonhonga zvarimirwa izvi hapana chiri kubuda nekuti chibage changa changosara nevhiki chete chichikokorwa donje racho ranga ratove nemabhora raakuchena saka zvinhu zvinoshungurudza nekuti vese vanga vachiona zvichiitika izvi vanoona kambani iri yaine hutsinye nekuti kunyange kwazvinoitikawo kune dzimwe nzira nyika kana kuti kumatauni kuti unongozwa kuti vemunicipariti mapurisa aya kana vanhu vakarima vasingafaniri kunge vachirima vanopihwa mukana wekuti vabvise zvinhu zvavo kana kuudzwa kuti dai maita mavhiki maviri kana pano nepapo asi kambani haina kunge yazviita izvozvo ndopatiri kushungurudzikana
makamboendesa nyaya iyi here kumapurisa kana kuti kwashe
iyi nyaya yeukama hwekambani yegreenfield nevagari haisi itsva vazhinji vagara chiziva kuti taane makore anoraudzira 8 ichingotaura nezvayo tingati madzimambo edu kunza kuna chief garahwa mapurisa aipachisumbanje inyaya yanga yaenda kumatare magweta edu ezimbabwe lives for human rights inyaya yavanomirira inyaya yakaendeswa kuparliament portfolio committee yeyouth indigenous development economic empowerment uyezve pari zvino kutaura kudai inyaya iri mumaoko ecommitti yeparliament yelands kambani yaramba ichiregedzwa ichingoita mabiro ayo munharaunda ine vagari vane kodzero vane hurumende tochishaya kuti hurumende inoregedza sei kambani ichiita zvakadai hutsinye kuvagari
saka pari zvino pazvaitika nhasi izvi mambotumira shoko here kuhurumende kumapurisa
sekutotaura kwatiri kuita kuno iyi ndo imwe yenzira dzekuti vazhinji vateerere nekuti vanogara vachiteerera chirongwa chenyu che-27 asi isusu seveku-platform for youth development trust taudza mapurisa nyaya iyi taudza vekotiko nekuti vazhinji varimirwa pasi ava vanhu vanopihwa mbeu nehurumende yedonje mbeu nehurumende yechibatsi pai yatoti presidential scheme saka vekotiko pachecheche inyaya yatoo maoko avo endziri kubatsirana navo kuti tiite quantify kuti zvarimirwa pasi izvi zvinokwanisa kuita marii asi hazvizvo zvega zvatati tamhanyisa zvenyaya iyi kuparliament portfolio committee yavadya jena yagara iri kubatsiridza nyaya idzi kuti zvibude pachena tamhangara zvenyaya iyi kulands commission